Baba vekudenga, patiri kuuya kwamuri manheru ano muzita iro rakaisvonaka raIshe Jesu. Tinofara zvikuru patiri kuswedera pamazuva matsvene aya, tichiziva kuti ino inomiririra nguva hurusa panyika. Ndeapo pakaitwa chibayiro chakazvikwanira muna zvose, kuti vatadzi vanonzwisa urombo vakarasika vagone kusunungurwa uye vave netariro huru iyi yatiinayo mukati mehana dzedu manheru ano, kuti rimwe zuva achauya zvakare. Uye manheru ano ndichiswedera papurupiti ino, ndichipinda nepamusuo nekunzwa rwiyo urwu rwekare, tichava nevhiki rakanakisa rekuuya kumusha. Makore 10,000 ekutanga zvinodzosa ndangariro dzemakore mazhinji akapfuura patakasangana pano mutabhanakeri, rumutsiriro rukuru rwepasi rose rusati rwatanga. Uye Mwari Baba, tinongokoshesa pfungwa idzodzo. Uye zvinoratidzika zvakanaka mumweya yedu kuti tidzoke zvakare manheru ano, kuzotanga rumwe rwerumutsiriro rwuya rwechinyakare, apo vatadzi vanodana kuti vawanirwe tsitsi, uye akadzokera shure anogadzirisa zvinhu naMwari zvakare. Uye Mweya Mutsvene ndiye munhu mukuru mumusangano uyu, uyo anobata nekutonga uye ounza kwatiri chingwa cheupenyu kubudikidza neshoko. Uye tinonamata kuti agoshumira kwatiri usiku hwega hwega murumutsiriro rwuno, agopodza vanorwara nevanoshayiwa, ogochenesa mutendi wese, uye awane mbiri kubva mukushingaira kwatiri kuita uku, nokuti Mwari Baba, tiri kungozvikumbira chete kuti zita rake rikudzwe nekubwinyiswa. Amen. Uku kuzadzisa vimbiso yandakaita makore 11 apfuura, nguva refu ndichitenderera kusvika pairi, asi kudzokazve kutabhanakeri nekuva nerumutsiriro. Uye zvino tinoziva kuti tabhanakeri yedu diki haina nzvimbo inokwana kuitira rumutsiriro, asi tichangomanikidzana muno nepatinogona napo pose kweusiku hushoma hunotevera kuitira mbiri yaMwari. Uye ndinoda kuitira musangano muchechi. Nzvimbo zhinji tinadzo munhandare uye kunze uko munzvimbo dzepanze uye munhandare huru, asi pane mumwe musiyano kana mukava nawo muchechi. Zvinoita sekuti kuyanana kunotapira kwepedyo kwakawedzera kana muri muchechi. Kunze uko munhandare idzi, nzvimbo dzemunyika, tinotenda nemukana wekuva kunze ikoko, asi zvinoita sekuti unowana kutsimbirirwa kunge simba remadhimoni raunofanira kukunda rumutsiriro rusati rwatanga. Asi zvino paunopinda muchechi, inzvimbo inogara Mwari, kuuya mumba mavo kuzova nemusangano. Uye zvino tinofara manheru ano kuona zviso zvizhinji zvekare zvandakaona makore akapfuura mukupera kweshumiro yangu pano patabhanakeri, kuona hama Graham muno nahama Curtis nahanzvadzi NG nahanzvadzi Geti pano nahama Cox nahanzvadzi Cox, uye ini zvangu vazhinji venyu kwazvo, hanzvadzi Spencer nahama Spencer, uye nemi mose muri muno tiri kufara zvikuru, amai namai Slota nehama iri necheapa, angori mapoka makuru enyu zvakadaro. Vangani vari muno kubva panguva yatakatanga kumashure, ndinoreva pandakabva murumutsiro kuti ndiende kunze. Ngationei maoko enyu kwese kwese muchechi manheru ano, onai maoko ayo chete, zvakanaka chaizvo. Iye zvino tiri kuziva kuti rumutsiriro runouya chete nemweya mutsvene, ndiwo wacho unounza rumutsiriro. Uye hatigone kuzviita isu pachedu, tinogona chete kushingaira ikoko, uye Mwari vanofanira kuropafadza kushingaira ikoko, uye tinovimba kuti vachazviita. Ndanga ndichiudza mudzimai wangu munzira tichiuya, handina kana kumbowana mukana wekudya chikafu chemanheru. Kune basa rakawandisa. Dzanga dziri 2 o'clock nezuro masikati ndisati ndatombopfeka shati yangu. Kubva panguva yandakamuka nezuro mangwanani, ndicho chikamu chefoni. Uye pangori pana 2 o'clock chaipo, ndipo pandakava nechinhano chaida betsero nechimbi-chimbi, chachiremba Sam Adaya Muluvu. Uye apo, uye zvene dzimwe nhare dzakawanda nevarwi vehondo. Mumwe kubva kuchipatara akati, zvinoka, tamirira nguva nenguva zvino kana gehena rakanyanya kuipa kana tasvikako kupfuura zvanga zviri kusuwawo kutakamirira. Uye kungori nekuridza mhere nekuchema kubva kwese kwese. Mazana evashumiri. Uye ndinokuudzai, tiri kurarama mune rimwe ramazuva makurusa atambozivikanwa nenyika ino. Imwe nguva hurusa. Uye ndinofara zvikuru kuona nzara mumwoyo yevanhu yekuda Mwari zvakanyanya. Zvino ndakaisa pamwoyo pangu ndichinamata kuti zviri mukuda kwaMwari. Uye garazviya, kune vamwe vanhu vakamira kumashure. Hameno, tine chigaro pano, benji duku. Hameno, kuti neimwe nzira tingakwanisa kugadzirisa benji diki iro, vamwe madzimai kana chimwe chinhu vakamira kumashure uko vatingagone pamwe pano. Hameno, kana vamwe vava vari pano kana zvimwewo vakangofamba vouya pabhenji kumusoro kuno kumberi pamwe. Hama Ben, tinofara kukuonai muno. Nguva yandakapedzisira kukuonai ndaiva kuSan Fernando Valley, California, mavhiki mashoma pfuura. Uye pano pane nzvimbo kumusoro kuno, kana muchida kuuya kumusoro, imi vanhu vari kumashure vakamira. Uye zvino kana muchida kuuya kumusoro, handiti huyai zvenyu chaiko kumusoro. Hechino chimwe chigaro chiri kumusoro paplatform pano, nedzimwe zvenzvimbo apa, uye dzichatorwa paaritari. Tinoda kuti munge makagara zvakanakisa sekukwanisa kwamungaita. Uye ndaudza mudzimai wangu kuti ndakavimbisa kuti nerubatsiro rwaMwari handivavarire kurebesa shumiro. Ndinoda kutaura maminutes 30 ichiva chitendera. Uye ichocho chichava chishamiso pachezvacho, nekuti ini handitokwanise kutanga nekukurumidzisa. Uye asi ini ndinofanira kuedza. Uye nekuda kwe uye zvakare nenguva inotevera tiri ino mangwana manheru ano, musoro wangu wenyaya unoti kuuya kwashe kwechipiri. Zvino mangwana manheru echirayiro, uye ndinoda kutaura pamusoro pechirayiro kubva pamamiriro etestamende yekare. Uye tiri mangwana manheru ndiwo usiku chaiwo hwechirayiro, nokuti ndiwo usiku hwakatengeswa Ishe vedu. Uye ndiwo usiku chaiwo hwechirayiro. Uye mushure meshumiro mangwana manheru, shumiro yemazuva ese ekuparidza zvadaro, tichava nechirayiro. Uye munhu wese anokokwa kuti auye pamwe nesu, uye atore chikamu ichi chakabwinyiswa, chakasiyiwa naShe wedu Jesu kwatiri. Uye manheru anotevera, Ishe vachitendera, huri usiku hwekurovererwa pamuchinjikwa. Ndinoshuva kutora kubva pane maonero akasiyana zvichida kubva pane zvamunenge muchinzwa paredhiyo. Kurovererwa pamuchinjikwa. Uye zvakare nemugovera manheru, kuvigwa mubwiro. Svondo mangwanani na 6 o'clock, shumiro yepakubuda kwezuva. Na 10 o'clock, shumiro yerubhabhatidzo zvino kana paine vanoda kubhabhatidzwa. Uye zvakare mharidzo yemangwanani yeEaster. Zvakare svondo manheru, Ishe vachitendera, tiri kutarisira mharidzo pfupi pamusoro peumbowo hwerumuko neshumiro yekunamatira vanorwara. Shumiro dzamazuva ese dzekunamatira vanorwara sedzatinadzo mumusangano kunze uko mumusangano wemazuva ese. Nesvondo ino iri kuuya manheru. Uye kana usati wambozviona, uye shamwari dzako dzisati dzamboona umbowo hunooneka hwaJesu akamuka, ndinovimba kuti achaita sezvaakaita mumakore akadarika mumisangano, kuoneka ipo pano nekuita zvinhu zvimwe chete zvaakaita paiva pano panyika. Uye tiri kutarisira panguva iyoyo kuuya iri kuuya. Ndizvozvo, fambai zvenyu muchiuya kumusoro chaiko, uye modekara sekukwanisa kwamunogona. Uye handizive kuti zvichida mangwana manheru tingagona here kunotora mamwe macheya kune imwe nzvimbo, zvichida zasi kunzvimbo yevanoviga zvitunha kana kumwewo kwatinogona kuwana mamwezve, zvichida yekuisa mumativi. Tinoda kuti munhu wese ave akadekara sekukwanisa kwaanogona. Vangani vanoda Ishe nezvose zviri mamuri. Zvino ngati isei rudo rwedu kuna Kristu uye tingotarisa zvino. Hatisi pano nekuda kwedzidziso, tiri pano kuzonamata Ishe. Uye tinongova pano kuti tikoke munhu wese wezvitendwa zvese, ruvara, rudzi. Hazvina kana basa pano. Tiri kungouya muno kuzoshumira Ishe. Uye pachange paine hafu yehour yekuimba kwechinyakare. Zvino shumiro dzisati dzatanga. Uye zvino mangwana manheru, ndichaedza kutanga sezvakangoita manheru ano chaizvo kana zvibvira na 8 o'clock. Uye tobuda nekukurumidza kwatingagona nako kuitira kuti tigodzoka manheru anotevera. Uye zvino, munhu wese anogamuchirwa. Zvakare, vayeni vedu munogamuchirwa zvakanyanyisa kuti muuye kuzoyanana uye shumire ichingopera, imi vanhu vechechi ino vanouya pano, onai kuti makwazisa ruoko rwemunhu wese wamunokwanisa. Ingovai, chingosunungukai zvino, uye mungova nenguva yakaisvonaka. Uye hamuzive zvingaitwe naShe wedu, ino inguva yeEaster, uye tiri kungotarisira zvinhu zvikuru. Zvino, mushoko rakaropafadzwa, ndinoshuvira kungoverenga ndima imwe, kana mutsara mumwe, kana miviri, kubva muEvhangeriya mutsvene Ruka, uye chitsauko 15, ndima 8. Ndoupiko mukadzi ana madhirakema ane gumi kana akarasikirwa nerimwe angarega kutungidza mwenje akatsvaira imba uye akatsvakisisa kusvikira ari wana uye kana ari wana anokokera shamwari dzake nevavakidzani vake pamwe chete achiti farai neni nokuti ndawana dhirakema randakanga ndarasikirwa naro. Zvino, rinogona kuita segwaro risinganzwisisike chaizvo rekuuya kwaKristu kwechipiri. Uye, asi, riri kutaura nezvekuuya kwechipiri kwaKristu. Uye, chidzidzo chikuru ichi chatinacho pamberi pedu zvino, ndicho chimwe chezvidzidzo zvakanyanya kukosha mumagwaro matsvene ose. Hakuna chinhu chakanyanya kukosha sekuuya kwaIshe Jesu. Nokuti kana akasauya, tawani kwatiri zvapupu zvenhema. Vakafa vedu vari muguva, vakaparara. Uye hapana tariro yasara kwatiri. Kana Jesu akasauya, zvinooneka kechipiri. Uye, mune chaizvo, chiedza ichi. Muchiedza chaicho, chekuuya kwechipiri, chaive chakakosha kwazvo. Zvekuti, vhiki rino dzvene ratiri zvino kusvika kwariri. Rekuti Jesu, paakanga achiswedera kwariri kekutanga, mumimvuri chaiyo yemuchinjikwa, akataura zvishoma nezverufu rwake, kuvigwa nekumuka. Akataura zvakawanda pakuuya kwake kwechipiri, kupfuura zvaakaita parufu rwake, kuvigwa nekumuka. Saka, muchiedza chazvo, inofanira kunge iri nyaya inokosha zvikuru. MuTestamende yekare, mune nguva dzakawanda, apo magwaro akawanda muTestamende yekare, ari maererano nekuuya kwechipiri kwaKristu, kupfuura iveko pamusoro pekuuya kwekutanga kwaKristu. Zvinhu zvose kurudzi rwevanhu, zvino mushure mekunge yananiso yaitwa, zvinozorora zviro kwazvo pakuuya kwaShe kwechipiri. Zvino, tine zvitendero zvakasiyana-siyana, uye tine vavariro dzakasiyana-siyana, nedzidziso dzeBhaibheri dzakasiyana-siyana. Asi, chinamato chedu chechiKristu chakavakirwa zvakasimba parufu, kuvigwa, nekumuka, nekuuya kwechipiri kwaShe. Mubvunzo unokosha. Uye patave kusvika zvino, kupfungwa dzangu dzakanyanya kuperera, tiri kurarama mumimvuri chaiyo yekuya kwake kwechipiri. Ikoko, nenzira yangu yekuzviona nechiedza chegwaro, hakuna tariro imwe yasara kuchechi kunze kwekuya kwechipiri kwashe. Nyika, muchinano chayo chekupengereka kwakanyanya, yasvika pakusadzoreka zvachose. Yesangano rose rakaitwa nevanhu munyika, madzimambo haachagoni kubata vanhu vavo zvachose. Kunyange vanotonga nechisimba havachagona kubata vanhu vavo zvakare. Gutsa ruzhinji harichagona kubata vanhu varo zvakare. Uye hapasisina tariro yasara kunze kwekuuya kwechipiri kwaIshe Jesu. Uye ndiyo zvino imwe yenguva dzinotyisa kwazvo kune asingatendi nemutadzi yaati akamboona, nekuti nguva yekuparadzwa yaswedera pedyo. Uye ndiyo nguva yakaropafadzwa zvikurusa kumutendi, nekuti rudzikinuro rwake rwava pedyo. Pane mapoka maviri panyika manheru ano, mutendi neasingatendi, uyo Ishe vari kuuya kuzogamuchira, uye neuyo Ishe vari kuuya kuzopomera mhosva. Pakuuya kwake acharopafadza mumwe uye achatuka mumwe pakuonekwa kwake. Zvino ichi zvachiri chinhu chakakosha kwazvo, ndinofunga kuti tisati tasvika pazuva rinoteverwa waro nerumutsiriro rwedu rudiki, kuti tinofanira kutarisa zvakaperera uye mumagwaro, uye toona kuti tiri pedyo zvakadii. Kana ndichida kuziva kuti inguvai, ndinotarisa pawachi yangu. Kana ndichida kuziva kuti izuva ripi revhiki ratiri kurarama mariri, kana kuti mwedzi wegore, ndaitarisa pakarenda. Uye kana ndichida kuziva nguva iri kuuya yechiitiko chikuru ichi, ndinotarisa pashoko raMwari. Rinotaura nguva painenge yosvika, nekuti Bhaibheri rakati, kana zvinhu izvi zvatanga kuitika, simudza musoro wako, rudzikinuro rwako rwoswedera, nguva yave pedyo. Chakanga chiri chinhu chikuru kuna Johani Muzaruri pachitsuwa chePatmos, kuti paakaona kufanoratidzwa kwekuuya kwashe, paakaona zvituko zvakazorora pane asingatendi nemaropafadzo anogara pamusoro pemutendi, akadanidzira achiti, kunyange zvino uyai Ishe Jesu. Zvakafadza mwoyo wake kwazvo mushure mezvose zvaakanga aona zviitiko kuuya kwake kusati kwaitika. Akadanidzira, kunyange zvino uyai Ishe Jesu. Zvino zera rose rekereke parakanga rapfuura mumuono wake, uye akaona zvinhu zvose muuzaro, nzira yazvaizoitika nayo, ndokubva adanidzira kuti uyai Ishe Jesu. Chinofanira kunge chiri chinhu chinobwinya kuti kuuya kwashe kwaswedera pedyo. Jesu vadzidzi vake pavakanga vasvika panzvimbo yekuti vakanga vakatarisa kune zvepanyama kana kuti zvinhu zvakasikwa zvepanyika. Zvino pano tinoda kumira maminetsi mashoma chete. Hazvisi zvinhu zvepanyama chete zvinotikwevera kure nguva dzose. Dzimwe nguva zvinhu zvakasikwa ndizvo zvinotikwevera kure. Varanda vaJesu kana kuti vadzidzi vake vaimunongedzera temberi yeguta Jerusarema, temberi huru, umo Mwari mukubwinya kwavo kweshakaina vakanga vaonekwa munzvimbo tsvene-tsvene. Zvino pavakamuudza nezvekuti mabwe akaiswa zvakanaka zvakadii, kuti umhizha hukuru hwaMwari wakanga wakatemera kuti matombo aya achekwe mune nzvimbo zhinji munyika uye agouya pamwe chete. Uye mumakore makumi mana ekuvakwa kwayo pakanga pasina kana ruzha rwesaha kana kurira kwesando. Yakanga yakabatanidzwa zvine hunyanzvi uye kuti Mwari vakanga vapinda sei pamusoro pemakerubhi uye zvikaratidza kubwinya kweshakaina yavo uye kuti vaiva netariro huru sei muchechi huru iyi. Jesu akavaudza, musaona zvinhu zvose izvi. Kunyange hazvo yaiva nzvimbo tsvene, yaiva nzvimbo yakanaka, yakange iri nzvimbo imba yeugaro hwaMwari. Asi Jesu akati, musaone zvinhu izvi. Ndine chimwe chinhu chekukuudzai chitori chikurusa nekure kudarika ichi. Nekuti kuri kuuya nguva, akataura, kuti hakuzova nebwe rinosara pamusoro perimwe. Zvisinei nekuti tinoedza sei kubata zvakanaka muviri wedu, zvisinei nekuti tinoshandira sangano redu zvakaoma sei, kuti tinoshanda nesimba sei muchechi pane rayiro dzedu dzechechi. Iri kuuya nguvapo zvinhu zvose izvozvo zvichanyangarika uye zvichapfuura. Jesu akatanga kuvaudza izvozvo, ivo ndokuti chii chichava chiratidzo chekuuya kwekuguma kwenyika. Zvino Jesu akatanga kutaura navo, nguva ichasvika yekuti hapazovi neibwe rinosara pamusoro perimwe. Muchanzwa zvehondo nerunyerekupe rwehondo, denda, kundengendeka kwenyika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Uye rimwe zuva uko kucalifornia, kumusoro kuoakland, pawakava mukana wedu kuvako mune mumwe musangano. Uye kwaiva kekutanga kuti mudzimai wangu ambova panondengendeka nyika. Ndainge ndakagara munogerwa musoro, uye ini imba yakazunguzika zvishoma. Zvino redio ipapo yakabva yazivisa pane kundengendeka kwenyika kuripo. Zvikanzi vari kutarisira kumwe kwacho mumaminitsi angangoita 8. Zvino ndakafunga, oh, ko kana kuriko kwacho kwekupedzisira. Ndakakasika kubva munogerwa musoro ndokusangana nemudzimai wangu ainge akamirira mumugwagwa. Tikapinda muchitoro chidiki chemishonga kuti tiwane makadhi madiki emifananidzo ekutumira vadikani vedu. Zvino tirimo imomo, mamwe manzwiro asingajairike, asinganzwisisike zvakanyanya ayo munhu angambonzwa. Nyika yose yakatanga kuzunguzika. Mabhodhoro akatanga kudonha kubva pasherufu. Machimbini akatanga kudonha kubva muchivakwa. Uye mumugwagwa, vachingomhanya vanhu vachizhambatata nokuchema, purasta ichidonha kubva kumadziro. Uye zvivakwa zvikuru zvine uriri makumi matatu nemakumi mana zvakazunguzika pamwe chete kusvikira hutsi kana kuti huruva hunobva musimende hwakapfumbuka mudenga sezihohwa rakakura. Zvino vanhu vakatanga kuzhambatata nekumhanya. Ndakati, ndiwo munwe waMwari samasimba uri kuti chinyorwa chiri pamadziro. Jesu akati pamunonzwa nezvekundengendeka kwenyika munzvimbo dzakasiyana-siyana, nyika yakatsemuka ichivhurika zasi kwemugwagwa mukuru kwemutunhu murefu mafita angaita mashanu, ndokudzika zasi mazana emafiti munyika. Imwe nzvimbo, mugwagwa mukuru wose wakawira mukati. Zvino ndakafunga paitsemuka pachivhurika, ndaitopotsa ndaona munwe waMwari samasimba uchiti, uye kuchava nekundengendeka kwenyika munzvimbo zhinji. Zuva paraipfuurira mberi kudaro, kundengendeka kwenyika kasere kwakasiyana-siyana kwakazunguza guta iroro, uye mabhawa edoro akaramba akazaruka zvino zvidhakwa ndokuungana mumigwagwa. Uye vakadzi vaifamba mumigwagwa vasina kusimira zvakakwana nezvose sepasina chakanga chamboitika. Vanhu vakabatikana nezvepanyika nhasi zvekuti handizive kuti zvichatorei kuzunguza nyika ino. Vanongoita sevasina hanya nazvo. Havacherechedze. Uye mumwe murume akatotaura chimwe chirevo, ndakatomunzwa neziso rangu chairo akati, wandione here zvandaita? Ndazunza chibhakera changu. Ndini Superman chaiye. Ini ndokufunga kuti kumhura kwakadaro. Handina kumbofunga nezvazvo zvakanyanya sekumhura. Sezvandakaita imo muno muguta redu chaimo, pandaibuda nemugwagwa mukuru manheru adarika kuenda kuGeorgetown. Paunoyambuka zvikamu kunze kuno, usati wasvika pamugwagwa mukuru mutsva uri kuuya. Paiva nechiratidzo chikuru chakanamira kumusoro ikoko. Uye chaiti icho, akamuka, ane upenyu. Zvino chiratidzo chaitevera chacho zviviri izvozvo zviri zvega. Chakati, pane doro reBudweiser, pane upenyu. Ndakafunga, kumhura chaiko. Ndizvo chete zviripo pazviri. Uye Bhaibheri rakataura kuti, kuuya kwechipiri kwaKristu kusati kwasvika, kuti vanhu vanofanira kuva vanomhura. Vachifamba mukuchiva kwavo ivo kusina umwari, vaputsi vesungano nevanopomera nhema, kuti nyika yazova mukunyengedzwa chaiko. Mubombei kuIndia, nguva pfupi yadarika, apo Billy mwanakomana wangu neni takanga tiriko mumusangano mukuru, uko makumi ezviuru emaHindu akapa upenyu hwavo kuna Kristu. Kwakauya yambiro huru. Uye ndinoda kuti mutarise ungwaru hwezvisikwa. Uye kamwe kamwe nechimwe chikonzero chisingazivikanwi, shiri duku dzose muguta dzakatanga kuenda kumaruwa. Neshiri mumapoka adzo dzakabva dzichienda kumaruwa. Zvino vakatanga kucherechedza mombe dzose nemakwai nenzombe. Asi muIndia mafenzi avo haana kufanana nemafenzi edu. Haasi mafenzi emapuranga, mafenzi ematombo makuru akavakwa akakwirira. Zvino mombe dzose dzakatanga kubva pamadziro nekubva pazvivakwa ndokuenda kunze kure pakati pemunda, uye dzikatanga kufamba dzichitenderera tenderera pakati pemunda. Zvino kamwe kamwe kundengendeka kwenyika kukuru kwakarova kukazunguza nekuondomotsera madziro pasi. Miti, matombo, zvinhu zvichibhururuka, uye shiri hadzina kumbodzoka. Nemombe dzakagara kunze mumunda. Zvino vanhu vakapfuurira mberi chaiko vachifunga kuti zvanga zvakaringana. Uye zuva rakatevera, kumwe kudengendeka kwenyika kwakaitika. Uye zvimwe zvezvivakwa zvikaondomoka nezvinhu zvikabhururuka. Nezuva rechitatu, mombe dzakadzokera kumasvingo, uye shiri dzikadzokera kuguta. Oh, uyo anopa kadhimba kadiki chikafu, uyo akaunza zvisikwa zvake zviduku muareka, achiri kurarama uye nekutonga. Uye zvinoratidza kuva neuchenjeri hwakakura pamusoro paMwari kupfuura zvinoita munhu uyo wavakasika mumufananidzo wavo. Apo munhu achimhura zvisikwa zviduku zvepanyika, Mwari vanozviriritira, uye zvikafamba nzira yazvo zvichibva pamadziro makuru, zvingadai zvakaurayiwa, shiri dzingadai dzakapwanyirwa mumitswe yematombo paaizunguzika. Zviratidzo zvekuuya kwake. Oh, izuva guru ratiri kurarama mariri zvino. Kundengendeka kwenyika munzvimbo zhinji, denda, zvinhu zvose izvozvo zvakataurwa naJesu nezvazvo zvave pano. Nenzira yemaonero angu, handione chero chii zvacho chasara kunze kwekuuya kwaShe. Kwasvika. Jesu mu Zvakare mukutaura kwake kuvanhu vake, akati, dzidzai mumufananidzo wemuti wemuonde. Kana uchiri mutete uye wotanga kubuditsa mashizha, munoti zhizha rava pedyo. Zvino kana muchiona zvinhu izvi zvichitanga kuitika, zivai kuti nguva yava pedyo. Cherechedzai kuti muti wemuonde waiva chii. Muti wemuonde wagara uri rudzi rwemaJudha. Akataura kuti kwete muti wemuonde woga, asi nemimwe miti. Pamunoona muti wemuonde nemimwe miti yose ichibuditsa mabukira ayo, zvino haana kutaura nezvemuti wemuonde woga, asi mimwe miti. Zvino ngatingocherechedzai pauri kubuditsa bukira rawo. Tararamba munguva inoshamisa zvikuru mumakore mashoma apfuura. Cheche yemarudzi yakava nerumwe rumutsiriro rukurusa rwayakambova narwo kubva pamazuva evaapostora. Zvino cheche yemarudzi yakanga isina rumutsiriro ipapo. Icheche yemaJudha yakava nerumutsiriro. Asi cheche yemarudzi mumakore 10 kana 12 apfuura yakava nerumutsiriro rukurusa munhoroondo. Tiri kufunga nezverumutsiriro rwaMartin Luther, hongu changamire, rwaiva rukuru asi rwaiva kuGermany koga. Tiri kufunga nezverumutsiriro rwaWesley, rwaiva kuEngland, rwakapararira nechekuno uye nezvitsuwa zvishoma zveBritish, asi haruna kumboita budiriro yakanyanya. Asi muzuva rino rumutsiriro urwu ruripo rwemweya, zvirokwazvo rwakafukidza kubva kugungwa kuenda kugungwa risina magumo. Pasi rose zvaro, kubudikidza neredhiyo huru nemamagazini nevavhangeri vakabuda vasina kutsigirwa nevanhu nemari, uye vakaunza rumutsiriro rwekuti makumi ezviuru zvakapetwa zviuru zvemweya yevanhu zvakaberekwa muumambo hwaMwari. Mushumiro yangu isina kusimba yandakapiwa naShe, ndakaona mweya inodarika miriyoni ichiuya kuumambo hwaMwari. Pafungei ipapo? Apo vamwe vane shumiro huru idzi vanotaura paredhiyo nezvimwe zvakadaro kumamiriyoni. Kune moto werumutsiriro wakapfuta pachikomo chega chega pasi rose. Chaizvo izvo kubvira ini, kubvira kuda makore gumi apfuura, kubvira ini takatanga murumutsiriro urwu. Tiri panguva yekupedzisira. Zvino cherechedzai. Zvino izvi zvisati zvaitika, akaprofita pano ndokuti masvingo eJerusarema achatsikwa-tsikwa pasi nemarudzi kusvikira mwaka wemarudzi wapera. Ana Mohammed vakaitora. Tinozvicherechedza izvozvo, uye ndinoda kuti mutarise dambudziko manheru ano, kuti Ishmaeri naIsaka vachakabatana pahuro zvakadii. PaJerusarema chaipo kwakafanotaurwa kuti vaizovako. Uye makore mashoma apfuura makanga musina kana muJudha zvachose muJerusarema. Zvino Jesu achitaura pamunoona muti wemuonde wobudisa bukira rawo, zvino maJudha anga akapararira pasi rose, namba huru, mamiriyoni muGermany nemuItaly nemuUnited States nepasi rose. Zvino Mwari sezvavakaita mumazuva ekutanga, vakaomesa mwoyo waFarao, vakaomesa mwoyo waMussolini pamaJudha, uye maJudha akadzingwa kubva muItaly. Vakaomesa mwoyo waHitler, uye vakadzingwa kubva muGermany. Vakaomesa mwoyo waStalin, zvino vakadzingwa kubva muRussia. Uye manga muchicherechedza here pepanhau kuti isu veUnited States tiri kutora mativi nemaArabhu? Hama, chinyorwa chiri pamadziro. Mwari vakati, ani naani anoropafadza Israeri, acharopafadzwa. Uyo anotuka Israeri, achatukwa. Zvino, ndine mufananidzo, uri kumba, kana kuti ndinotenda kuti wakakumbirwa panguva ino wakanzi nevesainzi maminitsi matatu kusvika pakati peusiku. Kana nyika yesainzi yakataura kuti wachi yatenderera kusvika kwasara maminitsi matatu kusvika pakati peusiku, uye ndinofunga kuti vakadzikisa zvino kusvika ingaita miniti imwe yasara kusvika pakati peusiku, pavakawana hydrogen kana kuti oxygen, maatomu nemamwe masimba makuru iwayo avanogona kushandisa, zvinogona kukonzera kuparadzwa zvachose mumaminitsi mashanu. Vanokwanisa zviro kwazvo manheru ano, pakatoshayikwa munhu mumwe chete mupenyu munyika yose yeNorth America mumaminitsi makumi matatu. Uye zviri mumaoko chaiwo eboka revasingatendi vanotivenga. Uye pamusoro pazvo tine zvikepe nengarava zvakaiswa panzvimbo, zvose zvakaiswa kwese 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 nemuSiberia, uko kuHungary nenzvimbo dzakasiyana siyana kwakagadzwa ngarava dzedu. Dzakatakura mhando imwe chete yemabhomba ezvitundu musere musere. Hama, nguva yapera kupfuura zvaunofunga. Sodoma neGomora vaisaziva zvachose kuti usiku ihwohwo kuti vakanga vachirarama munguva yavo yekupedzisira. Ijipita yaisaziva kuti ngirozi yerufu yakanga yafanotaurwa kuti ichauya yaizouya usiku ihwohwo. Pearl Harbor haina kucherechedzawo kupambwa kuya kwakaitika. Takayerwa muchikero uye tikawanikwa tisina kukwana. Tava pedyo nenguva yekuguma. Chii chaizoitika kana ivo muMoscow chaimo vaigona kutungamirira zvombo zvezvitundu musere musere zvinotungamirwa nenyeredzi uye neradha, zvogona kumharisa bhomba iroro chaipo pana 4th Street muLouisville kana vachida havo? Ndizvozvo chaizvo. Uye tinogona kumira kunze uko mugungwa pane imwe nzvimbo muzvikepe zvedu, uye totumira chimwe chakananga chaipo paguta guru reMoscow kana tichida hedu. Chii chingaitika, hama yangu, kana ichi chombo chichitundu musere musere chikuru chazoitika uye nyika ino inowana kuzunzwa? Panguva imwe chete taizotupunura zvinhu zvimwe chetezvo uye tozvizunzira kune rimwe divi. Uyewo tiri kugara pagoko diki rakadupika diki diki rakatetepa zvisinei. Apo kundengendeka kwenyika kwaidya nekuidya kumativi ose kusvikira yaita sekubuditsa zvemukati mezai. Kana ikava nekuputika kukuru kumwe chete zvino, matombo akanyungudika aya akapamhama mamaira 8,000 anobvajukira mudenga. Zvoita chaizvo zvakataurwa naMwari kuti zvaizoitika. Tiri munguva yekupedzisira, tave pano. Hapana nzira yekuzvimisa nayo. Kupema kwese tinogona kuisa mumwe Eisenhower mudunhu rega rega zvino hazvigone kuzvimisa. Jesu Kristu akati nguva idzi dzichauya. Tasvika, muti wemuonde uri kubuditsa bukira rawo. Mumufananidzo uyu, zasi zasi kuIran makaverenga mumagazini reLook kuti vakatora ndege huru idzi ndokudzika zasi ikoko ndokuzadza ndege nemajudhaya. Zviuru zvavo vanga vari zasi ikoko kubva pakutapwa vachienda kuBhabhironi. Vanga varimo kwemakore 2500 uye vakanga vasiyiwa zasi ikoko. Vakanga vachirima nemidziyo yekare yemapuranga. Hapana chavakaziva nezvaJesu zvokunge atombori panyika. Hapana chavaiziva nezvechimwe chinhu kunze kwetsika dzavo dzekare dzechiJudha, tsika dzavakanga vararama nadzo. Zvino ndege idzi padzakamhara ndokutanga kutakura maJudhaya kuvadzosera kunyika yekumusha kwavo. Muprofita akaprofita makore mazana 28 kana 30 akapfuura. Ndokuti pavanobuda muutapwa ihoho, Mwari vachavaunza vari pamapapiro ezvapungu. Muprofita akaona ndege ichiuya, akadziona dzichimhara pasi uye dzichivatakura nekuvadzosera kunyika yekumusha. Haana kuziva kuti oidaidza kuti chii, akango yaitaridzika sechapungu kwaari. Saka akati vachadzoswa vari pamapapiro ezvapungu. Uye pavakaburuka mundege, nevadiki vachibatsira vakuru vakabvunzwa. Zvino vakati, madzoka kunyika yekumusha kuzofa here? Vakati, kwete, tadzoka kuzoona Mesiya. Oh, ngarava huru kubva pasi rose. Mumakore mashoma apfuura, dzakapinda muJerusarema nemaJudha vakwegura, vaduku nevakuru vakapfeka nguo dzavo, vachibva kumabvazuva kubva kumadokero. Zvino wakarembera pamusoro peguta reJerusarema, inyeredzi iya yekare yaDhavhidhi nemakona matanhatu, mureza wekaresa pasi rose. Hausati wasimudzwa kwemakore 2500. Yava kunzi inyika maneru ano. Muti wemuonde uri kubuditsa mabukira awo. Jerusarema riri kukura. Jehovha vari kudzoreredza zviratidzo zvakafanotaurwa nevaprofita. Mazuva emarudzi ave kupera, azere nekutyisa. Dzokai, o vakapararira kwenyu, nekuti zuva rerudzikinuro rava pedyo. Mwoyo yevanhu yokundika nekutya. Ivai makazadzwa nemweya waMwari, mwenje yenyu yakagadziriswa uye yakajeka. Tarisai kudenga, rudzikinuro rwenyu rwava pedyo. Nguva yapera kupfuura zvatinofunga. Hatiuye kuchechi kuzogara pachigaro. Hatiuye kuchechi kuzonzwa maridzo yakanaka, kana kuuya kuchechi kuzonzwa nziyo dzakanaka. Zvese zvine nzvimbo yazvo. Asi icho chiri nani chatingauyire kuchechi kuti tiite? Kuzozviongorora naMwari neruponeso rwemweya yedu, nekuti zuva rerudzikinuro rava pedyo. Jesu Kristu mwanakomana waMwari akafananidza izvi akati kune mumwe mudzimai. Uye muchidzidzo chedu manheru ano tinoona mudzimai uyu murume wake ainge afamba, uye akanga arasa rimwe remadhirakema kubva pachishongo chake. Zvino ndichaedza kuzvitsanangura izvozvo. Nhasi kana mudzimai akaroorwa, anofanira kupfeka ringi yemuchato sechiratidzo chekuti akaroorwa, kudzivisa vamwe varume kuti vasawane chekuita naye. Vakatarisa zvino vanoona kuti mudzimai akaroorwa. Mazuva iwayo vakanga vasina ringi dzemuchato, vaiva nechishongo, vanochidana kuti chishongo, chavaipfeka mumusoro mavo. Chakanga chiine madhirakema gumi uye chaitenderera musoro wavo. Uye chaiva chiratidzo chekuti vaive mudzimai akaroorwa. Uye hapana murume aifanirwa kutamba navo, hapana vakomana vaifanirwa kuvapfimba, vainge vakaroorwa. Rimwe nerimwe remadhirakema iwayo dai bedzi tanga tiine nguva, asi handina. Ndichaedza kuchengeta shoko rangu nepedyo sapandinogona. Ndaigona kukuudzai kuti rimwe nerimwe remadhirakema iwayo rairevei. Rainge rakaiswa imomo, uye dhirakema rimwe nerimwe raireva humwe hunhu hwemudzimai iyeye. Rekutanga richireva rudo rwake kumurume wake. Rechipiri chitsidzo chake chekuzvibata kumuraramira zvakachena. Uye rechi3 nerechi4 nerechi5 kuenda kusvika kune rechi9 nerechi10 racho. Kana muchida kuzviona, tarisai muna vaGaratiya 5. Muchaona kuti mudzimai iyeye aimiririra chechi, uye chechi mudzimai akatsidzirana naKristu. Uye chishongo chinofanirwa kupfekwa nechechi chinowanikwa muna vaGaratiya 5, runova rudo, mufaro, rugare, mwoyo murefu, runako, unyoro, kupfava, kutsungirira. Ndicho chishongo chinofanirwa kupfekwa muchechi. Rudo kuhama, mutsa, kuwadzana. Zvino mudzimai uyu apo iro kunofanirwa kunge kwakanga kosviba. Ndipo paakacherechedza kuti akanga arasikirwa nerimwe remadhirakema iwayo. Oh, kana pakambova nenguva apo chechi inofanira kuzviongorora kuona kana wakapfeka madhirakema ese. Inofanirwa kunge iri iko zvino. Kwava kuita rima. Iko kuvepo chaiko nemakore ebudiriro inoparadza akarembera pamusoro penyika. Chivi neuipi zviri kwese kwese. Tiri kurarama munguva huru kwazvo pakuine uipi. Vanhu vanongoenda kuchechi zvekungonyebedzera. Vanhu vanoenda kuchechi kuedza kuvanza uipi hwavo. Vanhu vanoenda kuchechi uye vachizviti maKristo asi vachirarama sevamwe vose munyika, vachinwa, vachiputa, vachibheja, vakadzi vakapfeka zvounzenza, vakapfeka hanzu dzavasingatombofanirwa kupfeka vari mukamuri yavo chaiyo yekusimira, kunze mumigwagwa pamberi peruzhinji. Uye rudo kuhama chinhu chiri kutopera potse. Isu hatina kurasikirwa nedhirakema rimwe, asi takatorasa chaizvo izvo ose zvavo. Zvino usiku hwakanga hoswedera, uye rangarirai, murume wake aizodzoka. Zvino kana akamuwana rimwe remadhirakema iwayo risipo, zvaizoratidza kuti anenge aiswa mucherechedzo wekuti chipfeve. Zvino kana achinge azvidza kana kuti azvisvibisa neimwe nzira uye zvoonekwa nevanhu, vaimuunza mberi kwomuprisita uye vounza zvapupu zvekuti awanikwa akadaro. Zvino muprisita akaona kuti mudzimai akaroorwa, anotora dhirakema kubva pachishongo chake rinoenderana nechaakanganisa chacho. Kana achinge akanganisa unhu hwake, vaibvisa iroro racho. Kana ainge achitamba nevarume achiratidza kuti akanga asina kutendeka kumurume wake, vaibvisa iroro. Chero zvazvaiva, vairibvisa. Zvino murume wake paanodzoka, aiona kuti mudzimai aiswa mucherechedzo. Zvino aibva amuramba pakare ipapo uye orega kuwana chekuita nemudzimai akadaro, akanga asingadi mukadzi akadaro. Saka kwainge kwava kunosviba paakacherechedza kuti akanga arasikirwa nechimwe chinhu. Nguva yekuti murume wake auye, uye nguva iri kutopera. Zviri nani kuti chechi inge ichizviongorora neshoko raMwari. Kuchena kwedu, kuvimbika kwedu, kuzvipira kwedu, tava vanhu vemakuwa vanofambisa tunyaya, vanoputa fodya, vanonyeya vamwe, vana Jezebheri vakapendwa kumeso. Zvese zviri mukarenda rezvinoitwa nevamwe vese munyika, chechi yechiKristu iri kuzvibatanidza muzvinhu izvozvo nhasi kusvikira hautogone kusiyanisa imwe kubva kune imwe. Yasvika nguva yekuti tizviongorore. Nguva iri kutopera. Zvino kuitira kuti kwakanga kwadoka chaizvo zvokuti akatozobatidza kenduru. Zvino akatora kenduru. Haana kungotora kenduru chete, asi akatora mutsvairo ndokutanga kuchenesa mumba. Hama, kana pakambodiwa nguva yekubatidzwa kwekenduru, kutumira chiedza chevhangeri, mweya mutsvene uchidzokera muchechi, kwete kunyanya zvemanyawi, kwete zvezvimwewo zvinonakidza, kwete zvimwe zvokumutsa manyawi, kwete zvekusvetuka nemufaro, asi zvechiitiko chekuongorora mwoyo. Apo varume nevakadzi vanogadzirisana naMwari. Ndizvozvo tava panguva yekupedzisira. Zvino akatungidza kenduru kuti rimupe chiedza. Uye hama, kenduru rose diki riri muno rinofanira kubatidzwa manheru ano. Kwete izvozvo chete, asi akatora mutsvairo uye vavakidzani vaigona kuona guruva richipfumbuka. akava nenguva chaiyo yekuchenesa mumba nekuti murume wake akanga ava kuda kuuya uye kana akamubata aine dhirakema rimwe chete iroro risipo aiva chipfeve hama isu chechi yamwari mupenyu munguva dzino huru dzatiri kurarama zvino zvakatifanira kuti tiongorore toenda pamberi pamwari tobatidza kenduru reshoko revhangeri uye tozviongorora uye toona kana tisiri kukundika uye kunyanya patinoona zvinhu zvose izvi zvichiuya tave panguva yekupedzisira kuuya kwakristu kwaswedera hakuna imwe tariro munyika kuchechi uye tarisai chechi yakatozorora zvayo chechi haichina hana inorova zvachose unototadza kuvatirimutsa bhaibheri rakati vaizouya vari muchinhano ichocho pavanozoti tarirai tenzi wedu anononoka pakuuya kwake uye vachange vachidyanana nekurumana nezvimwe zvakadaro uye vachirwisana ndiyo nguva yacho iyoyo chaiyo zvinhu zvese zvagadzirira mapeji avhurwa sezvazvaiva saizvozvo uye kwagadzirira kuuya kwashe chechi yechilutheran yakarasikirwa nechiedza chayo chechi yechimethodist yakarasikirwa nechiedza chayo chechi yechibhaptist yakarasikirwa nechiedza chayo chechi yependekosti yakarasikirwa nechiedza chayo chiedza chese chinotaridzika kuti hachisisipo vanhu vependekosti vanhu veholinesi vari kuita chaizvo semethodist mumethodist ari kuita semubhaptist mubhaptist ari kuita semulutheran mulutheran ari kuita semukatorike uye zvose zvadzokera kumubatanidzwa mukurukuru wechivi ndizvozvo chaizvo tiri munguva yekupedzisira kuuya kwashe zvino akava nenguva yekuchenesa imba akakwesha pasi akatsvaira madziro akadonhedzera matandadzi pasi akaramba achidaro kusvikira awana chaakanga arasikirwa nacho zvino paakadaro akadaidza vanin'ina vake machechi kuti vauye zvino handina basa kuti uri mumethodist mubhaptist mupendekosti mupresbyterian uyai ngatipemberei pamwe chete kana nguva iyoyo yasvika kana chechi yawana rudo rwayo kuhama kana chechi yawana unhu hwayo utsvene kana chechi yawana nzvimbo yayo muna kristu inodaidza dzimwe nhengo dzemutumbi kuti uyai mupembere nesu mwari vanoda kuti chechi igovada ndinotenda kuti isvondo mangwanani pandaitaura pamusoro peunhu hwemudzimai kuti iropafadzo rakadii ndianiko angawana chinhu chinotapira zvingadarika pane kudzoka kumba wakaneta apo mwari vakapa murume mudzimai mudzimai nemurume havapatsanuke vamwe chete mukusika mwari vakavasika kutanga vari vaviri pamwe chete uye ivo mwoyo mumwe mweya pfungwa nezvose pavakasika munhu muguruva renyika vakamupatsanura kubva kumudzimai wake pavakasika Eva havana kuenda kunogadzira mudzimai kunotora rimwe ivhu asi vakatora kubva parutivi rwaadhamu mbabvu ndokugadzira mudzimai wake akati ibvupa repfupa rangu nyama yenyama yangu vakanga vari mumwe mumwoyo mweya nemutumbi mufananidzo wakristu mwari havana kutora chechi yakristu kubva pachitendwa havana kana kuitorawo kubva musangano vakaitora kubva mumwoyo wakristu pfumo raive parutivi rwake kubudikidza neropa hama yangu hanzvadzi handina basa kuti unonamata zvakadii kana usina kufukidzwa neropa wakarasika tichapinda mazviri kuswera mangwana manheru toratidza kukosha kwazvo asi wakarasika kana usina ropa zvino ipapo paakagadzira mudzimai iyeye akanga ari shamwari chaiva chimwe chinhu chekuti ade chaiva chikamu chake zvino nyatsoteererai murume kana mukadzi haaende kudenga kunze kwokunge akazvarwa patsva handireve nekuti wakataura nendimi handireve nekuti wakadanidzira handireve nekuti wakatamba handireve nekuti wakaenda kuchechi uye ukava anogara achiendako kupfeka mabhatani kuratidza kutendeka kwako zvinhu izvozvo zvakanaka asi hazvisizvo panofanira kuva nekubatana kwakazara pakati pako nakristu kusvikira mava mumwe muri mumwe uye kana musiri sei ungafungidzira here uchipinda usiku wakaneta wakarukutika wakaperezeka kana uri murimi makanika muparidzi chero zvaungava wopinda kana wapinda muimba yako diki uri kushuvira kusvika wasvikako unovhura goni uye mudzimai wako mudiki anotapira akamira ipapo okukwazisa akazvishongedza zvakanaka uye akachena anofamba achiuyako okutsvoda padama oti baba makaneta okugadzika pachigaro ozvigadzika pamakumbo ako okumbundira nemaoko ake uye okubhabhadzira zvinongoita sekuti ipapo hauna kuneta pane chinhu chinokuvandudza ndechimwe chinhu chawakapiwa namwari nekuda kwechinangwa ichocho chikamu chako zvino kana ari mudzimai wechokwadi asi ko kana miromo iyoyo yatsvoda mumwe murume zuva iroro kana kuti imwe nguva ko kana iwe uri kuzviziva izvozvo ko kana maoko iwayo ambombundira mumwe murume mudzimai uyu zviro kwazvo chinyangadzo pamakumbo ako kutsvoda ikoko kunopisa sekutsvoda kwajudhasi maoko iwayo ungatoda kuti asakumbundira oh angange akatsvinda bvudzi rake rinogona kunge rakamonana zvakanaka maziso ake anogona kunge ari ebrown matama ake anogona kunge akatsvukira rokwe rake diki rinogona kunge rakaainwa anogona kunge akanaka kwazvo asi kana ruremekedzo irworwo rwemazviro kwazvo rwechokwadi rweumwari nerudo nechivimbo zvisipo zvingava nani kuti abve hake asave pamakumbo ako haudi kuwana chekuita naye iye atori musengwa chaiwo kwauri handina basa kuti anozvinatsa zvakadii achakaipa kusvikira aonekwa kuva mudiwa chaiye wechokwadi asingade mumwe munhu kunze kwako asingatsvode mumwe kubva pamiromo yake kunze kweyako hapana mamwe maoko anofanira kumubata kunze kweako uye unozviziva manzwiro akadini inyaradzo yakadini ndivo murume nemudzimai yavo unova mufananidzo wakristu nechechi yake uye paunoenda kuchechi kwenyu munogona kunge muine zvigaro zvakanakisisa muguta munogona kunge muine chiruvi chakarebesa chiripo muguta munogona kunge muine ogani yepombi yakanakisa munogona kupfeka zvakanakisa iwe ungaimbe sekashiri asi zvese izvozvo kana uchitsvodana nekutamba-tamba nenyika kutsvoda ikoko pamatama akristu kutsvoda kwajudhasi haadi kuwana chekuita newe anotarisa ringi yako yekutsidzirana uye wowana chishongo chabviswa anowana rudo rwaenda chimiro anowana kuvimbika kwaenda wakaita upombwe nenyika unoenda kumadhanzi nemapati ebhugi ugi uye woona zvirongwa zvepaterevhizheni zvakare zvakasviba uri kuita upombwe nakristu paari uchimudana kuti murume wako bhaibheri rakati unoti ndakapfuma handishayiwe chinhu asi iye akati hauzivi kuti hauna kusimira wakasuwa uri bofu uri murombo uye hauzvizive yasvika nguva yekuti tibatidze kenduru nekutsvaira mumba uya kwashe kwave pedyo ngatifungisisei nezvazvo maminitsi mashoma chete tichikotamisa misoro yedu mungadaro here mungaendawo here papiano hanzvadzi manga muchiiteiko nhai chechi zvinhano zvenyu zvakamira sei manheru anhu ruoko rwako parunosimudzwa mukunamata kwako pane here chinokupa mhosva kana uri kutamba-tamba nenyika kana uchiita zvinhu zvisina kunaka kutsvoda kwako funga nezvazvo murume changamire ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu uye izvi zvinoendawo kuna muzvare zvakare naamai mudzimai wechidiki ungafungei nezvemukomana wako kana uchiziva kuti wakamuona kunze achitsvodana uye achifambidzana nevamwe vasikana uye wakatsidzirana naye zvino ouya wokubhabhadzira paruoko uye oti mudiwa ndinokuda iwe woga waizoti iwe kamunyengeri ibva pamberi pemaziso angu waizodi zvifungei changamire hatina chete kungotsidzirana asi takachata chechi yakaroorwa naKristu tiri mudzimai waKristu tichibereka vana ungada sei kuuya kumba usiku nekuzvipira kwako kumudzimai wako uye ane boka revana vaduku uye wozoona nezuva iroro zvino paanopinda nzara dzake dzinogona kunge dzakapendwa ndiko kuti kana muri vemunyika unokwanisa anogona kuratidzika zvakaisvonaka kwazvo asi unoziva pfunga nezvazvo hama kana mukadzi iyeye anga achisvoda vamwe varume kana maoko iwayo akakumbundira achikuudza kuti anokuda uye iwe uchiziva kuti ndiwo kuti akadawo vamwe zvakare rudo rwake harusi rwechokwadi rudo rwake harusi rwechokwadi harusi rwako nderwevamwewo zvakare kana uri murume chaiye unomunakura kubva pamakumbo ako funga kuti aizova manzwiro akadii iwayo fungai nezvazvo amai kana murume wenyu akauya kumba kwete izvozvo chete asi akatakurana nezvirwere zvemabasa eunzenza uye zvinosiririsa vedu wee chechi yakadyiwa nezvirwere zveupfeve hwepamweya zvemarudzi ose zvitevedzwa nezvimwe zvose zvakashata mwari tinzwirewo tsitsi jesu ari kuuya vashamwari hausi kuzova nenguva pane humwe hweusiku kana rimwe remazuva ano zviri nani utozviongorora zvino ngatinamatei vangani venyu vanoti hama Branham nemisoro yenyu yakakotamiswa maoko enyu akasimudzwa ndirangarireiwo munamato wenyu hama Branham ndinouya manheru ano handina kuuya pano kuti ndingoonekwa mwari vakuropafadzei ngotarisai maoko handina kuya pano kuti ndionekwe ndauya kuzoona chimwe chinhu uye ndinotenda kuti mwari vataura kumwoyo wangu pamanga muchiparidza uye ndinocherechedza kuti ndiri kukanganisa ndinoda kuva mukristu chaiye wechokwadi ndinoda kuva mudiwa chaiye zvokuti pandinoenda kuna she vangu ndopfugama nemabvi angu ndinoda kuti vandimbundire mumaoko avo voti mudiwa wangu munorangarira Soromoni matauriro akaita nezvazvo akati uya mudiwa wangu ngatifambe nemumatamba ngatifambe nemubindu rezvinonhuhwira paakataura achiti miromo yake yakaita semabukira eruva nezvimwe zvakadaro madiro aiita mudzimai wake mudiki akati uya tiende tiwane kugutswa nerudo paunodzika kuaritari yako kunonamata mwoyo wako wakatendeseka here uye mweya wako hauna kusvibiswa zvekuti unoti ishe mwari ngatitorei rudo rwedu uye iwe unoti hongu mudiwa wangu ndinokudai kana kuti wanga uchiita upombwe here wanga uchitamba zvisina hunhu nenyika here uye nguva yashe yaswederapo zviratidzo izvi zvose nezvishamiso nemakumi ezviuru zvezvimwe zvezvinhu zvakaitika zviri kunongedza chiratidzo chega chega chiri kunongedzera kunze kwava kusviba muchechi mune kutonhora rumutsiriro runoita serwapera chikamu chekupedzisira chave kuda kupera zvino pano tinozviona tiri muupombwe chii chaachaita achatisunda kubva pamakumbo ake zvino oti ibvai kwandiri imi vaiti vezvisakarurama zvino kana paine mumwe munhu pano anoda kurangarirwa zvakare ndinogona kukukumbira panguva ino simudza maoko ako kuna mwari uti ini zvino ndinozvipira uye ndinoti nenyasha dzamwari kubva manheru ano zvichienda mberi ndichararama upenyu hwechokwadi nerubatsiro rwamwari mwari vakuropafadzei mwari vakuropafadzei uye imi hama imi hanzvadzi iwe mudzimai wechidiki imi changamire imi hama imi necheapa zasuko newe mujaya pane munhu here pano asina kumbobvira akaponeswa uye achiti hama Branham ndirangarireiwo handina kumbobvira ndakazvarwa patsva ndinoziva kuti handina teererai hauna kuponeswa kusvikira waberekwa patsva wakangotendeutsira chiso chako kune chimwe chinhu asi kana wagamuchira Kristu wazvarwa patsva unoti hama Branham handina kumbobvira ndakazvigamuchira ndinoziva kuti ndakakanganisa ini zvino ndinosimudza maoko angu ndoti mundirangarirewo zvakare handina kumbobvira ndakaponeswa handisati ndamboedza kana kushumira Kristu asi ndinoda kuzviedza ndinamatirewo hama Branham ungasimudza ruoko rwako here mumwe munhu ari muno zvino pane munhu wane here ari muno asina kumbova mukristu ungade here kusimudza ruoko rwako iti ndirangarirewo hama mumunamato mwari vakuropafadze mwanakomana mumwe munhu iti ndirangarirewo hama mwari vakuropafadzei amai mumwe womunhu zvakare ndirangarirewo hama ndinoda zvino kutenda muna ishe jesu uye nekuvagamuchira semuponesi wangu Mwari vakuropafadzei hama. Zvakanaka izvozvo. Mumwe munhu akanditsoropodza rimwe zuva achiti, "Hama Branham, sei muchiti simudzaro woko rwako?" Teererai, hapana munhu anotenda mukudanira kuaritari kudarika zvandinoita ini. Ndinotenda mukuuya kuaritari zvakanaka, asi izvozvo hazvikuponese. Maonero ako, sarudzo yako yaKristu. Unoti, "Asika, kana ndikafamba ndichienda kuaritari, izvozvo zvakanaka." Asi hama, munocherechedza here kuti paunosimudza ruoko rwako unotyora mutemo wese wesainzi uripo? Ruoko rwako pamasikirwo nesimba rinodhonzera pasi. Runofanira kurembera pasi. Kana ukasimudza ruoko rwako, zvinoratidza kuti pane munhu wemweya mauri anokwanisa kutyora mitemo yemasikirwo kuti usimudzire ruoko rwako kumusiki wako. Chimwe chinhu mumwoyo mako chaita sarudzo. Mwari vanokuona uchisimudza maoko ako zvakangofanana nekunge vachikuona uri paaritari. Ndizvozvo chaizvo. Kana uchirevesa, Mwari vanorevesawo zvakare. Asi tarisa, shamwari, haugone kuva pakati nepakati. Unofanira kurevesa pazviri. Zvino ngatinamatei. Baba vekudenga vakaropafadzwa. Manheru ano pakutanga kwerumutsirwo urwu. Apo nguva yedu yaenda zvino, uye dzatifambei zvishoma, ndinokukumbirai kuti muve netsitsi kuvanhu ava. Uye itai Mwari samasimba kuti pano manheru ano, maoko angangoita 20 asimudzwa muchivakwa chino kuti vari kuda Kristu. Oho Mwari, mweya yavo, iwo mweya, iwo mafuta ava kutopera. Hapazovi nemamwe akawanda. Kana donwe rekupedzisira rabuda mubhaketi kana muchinu, hapazova nemamwe mafuta achaiswazve mumarambi. Vanocherechedza kuti vari muzuva rekupedzisira, hapana tariro panyika kwatiri kunze kwaKristu. Ndinonamata manheru ano, Ishe, kuti neimwe nzira mukurevesa kwenguva ino, kurevesa kwekuti zvino muchatumira mweya mutsvene waita kuti vasimudze maoko avo, uye ugovaponesa kubva kuupenyu hwechivi. Zviiteiwo, Baba. Uye dai musangano uyu usati wapera, dai pakava nemadhazeni chaiwo avo vazhinji vachidanidzira nemweya mutsvene, dai iri dziva rekubhabhatidzira rangova rekuti mumwe mushure memumwe anobhabhatidzwa muzita rinokosha raIshe wedu Jesu Kristu, mangwanani eEaster vachimuka kuupenyu utsva. O Baba vokusingaperi vakaropafadzwa, ndinonamata kuti muvaropafadze. Zviite, Ishe, uye zvino panguva ino chaiyo, dai sarudzo yavo ikava yechokwadi, dai vakakugamuchirai ipapo chaipo pavagere. Aritari dzedu nekwese kwese dzakazara nevanhu, uye tinonamata kuti muchaita kuti vanhu ava manheru ano vave varanda venyu muzita raKristu. Takakotamisa misoro yedu. Ndinoda kukubvunzai mubvunzo mumwe mukurevesa. Iwe wasimudza ruoko rwako, uye newe wanga uchinamata. Ndinoziva kuti haona kusimudza ruoko rwako kuti ungoona ruoko rwako ruchisumuka. Warisimudza nekuti pane chimwe chinhu chakuudza kuti udaro. Uye munoti, "Neruoko rwakasimudzwa, hama Branham, ndinotenda pamberi paMwari neboka rino. Ndinotenda kuti pane chimwe chinhu chaitika moyo mangu manheru ano, kuti kubva manheru ano zvichienda mberi, ndichava munhu akasiyana." Ungasimudza ruoko rwako here? Iwe wasimudza ruoko rwako iti ndinotenda. Mwari vakuropafadzei, amai. Mwari vakuropafadzei, imi. Zvakaishonaka. Mashure-shure chaiko, hongu, Ishe vakuropafadzei. Mumwezve simudza ruoko rwako kuti ndinotenda iye zvino. Mwari vakuropafadzei, hama. Ishe vari kundiudza manheru ano. Mwari vakuropafadzei, amai, kumashure uko. Mwari vakuropafadze, mudzimai wechidiki nechapa. Ishe vari kundiudza izvozvi kuti kune chimwe chinhu chaitika mumwoyo mangu. Uye ndinotenda kuti ndichava nemufaro wakawanda kubva murumutsiro urwu kupfuura wandakambova nawo muupenyu hwangu. Mwari vakuropafadzei. Zvakanaka. Mwari vakuropafadzei, amai vagere apa. Ndafunga kuti yanga yava nguva yekuti musimudzewo ruoko rwenyu zvakare. Pane mumwe here ari kuti, "Ndiri kunzwa zvakasiyana, hama Branham. Ndinotenda kuti ndiri kubuda muchechi ino manheru ano nekuziva nezvekuuya kwaKristu nenguva isipi. Ndiri kubuda muno kuti ndinorarama upenyu hwakasiyana. Ndichava muKristu nenyasha dzaMwari. Ndinotenda kuti Mwari vandidana." Uye kana vakudana, uri wavo. Rega kutamba kusina hunhu. Rega kutamba kusina hunhu nenyika. Uya, muraramire zvino, iti, "Ndichatendeuka pazvivi zvangu zvose, uye zvino, ndava kutora Kristu semuponesi wangu." Pangava nemumwe here tisatavhara? Aripo here? Mwari vakuropafadzei, hama. Mwari vakuropafadzei, zvakanaka. Mwari vakuropafadzei, zvakanaka izvozvo. Ndinofara kwazvo kukuonai muchiita izvozvo. Zvakanaka. Kutanga kweusiku zvino kwakangoti zvishoma. Isu hatingodi kuisa kumanikidzira kwakanyanya pakuri. Tinoda kukurumidza kubuda kuti mugone kudzoka mangwana manheru. Chisati tavhara, pane munhu anorwara here ungasimudza ruoko rwako woti ndina matireiwo hama Branham. Zvakanaka, maoko 5 6 7 8 9 10 11 12 zvakanaka. 13 zvino. 14 zvakanaka. 15 ngatikotamei zvino. Baba vekudenga vakaropafadzwa. Maona maoko ayo. Uye vari pano nechinangwa. Pamwe maKristu asi vanoda rubatsiro rwenyu rukuru. Uye tinocherechedza Ishe kuti makachema kubudikidza naDavid. Akati, regai kukanganwa makomborero ake ose, uye anoregerera kusarura makwedu kwese, anopodza urwere hwedu hose. Ndinonamata kuti ropa raKristu rigare zvakakosha pavari uye vagopodzwa, kuti vaitirwe zvakanaka nemusangano uri kuuya uyu. Zviiteiwo Ishe, kubudikidza nezita raKristu tinozvikumbira. Amen. Ngatisimukei zvino. Tora zita raJesu pamwe newe. Ngatitendeukei kwasana maoko nemumwe munhu ari pauri. Nyatsotendeukai chaizvo kwasana maoko. Zvino ngatiimbe ichinyararire takatarisa uku tiimbe zvinyoronyoro. Zvinonguva dzadarika zvishoma pana 9. Maminitsi angaita 7 kana 8 tapfuura 9. Nekukurumidza munogona kusvika kumba, modzoka mangwana manheru uye tichanakidzwa nemaropafadzo aMwari, kuitirwa zvakanaka nekuvapo kwenyu. Uye zvino, ndacherechedza angangoita maoko 12, 14 asimudzwa, kuitira kupodzwa manheru anu. Kana zviri zvekuti tipinze vanhu vazhinji vanorwara mukati, tichangodanidzira usiku humwe hweshumiro yekunamatira vanorwara chete. Zvichida mugoyera manheru nesvondo zvakare. Kana tikaona kuti hatikwanise kuvatora vose nesvondo, tichatora manheru emugoyera. Tichaona kuti zvinobuda sei. Zvino, ndinonamata kuti makomborero aMwari agare zvakadzama pane mumwe nemumwe wenyu. Uye ngavave nemi, uye vakuropafadzei kusvikira takwanisa kusangana mangwana manheru zvakare. Ngatikotamisei misoro yedu zvino muchinguvana chemunamato. Apo ndichikumbira mufundisi kuti vauye kumusoro kuno, vazotiparadzanisa neshoko remunamato.